yazokuda but nisana ne company no the bond v medical aid because bank vano patira vanhu nenyaya ye medical aid munoziva mazuva ano kuti munhu kumbe akarwara isorisi kuti arapwe so tikusana nayo kuti kubasha kavanhu vakuno kuti diaspora kuti vatengere vanhu vavari kumba medical aid ko uyewo badza vari kunongo mebaidi yacho tari kuti vakangorwara chete kana ivi kana vasikarware vanongoona dokta varapwe
saka zvinofamba sei kuti munhu akwanise kuwana medical aid iye ari kunze kwenyika achida kurapisa hama dzake dziri kuzimbabwe
anouya pasada.com pane mafomu ari paari kana kufila and then akafila vanhu vakobhonvi vanhu vaafonera munhu wake ari kuzimbabwe obva asaina apo medical aid isusu medical aid tinenge ande sada.com saka hapana anoranwa vadiki vakuru nehava nechembere vese vanobvumiswa ivi kana una vana vapreexisting vese vanobvuma because it's a foreign currency based medical aid
chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichi
nyaya yekuti vanhu kumba kudhara kwedu vaibatsirwa pamedical aid yevanhu vaishanda kuzimbabwe kumba taisoti baba vakashanda kucompany kambani yakafa mhuri yacho yese asi munoziva kuti kumba akuna apa vanhu vakushanda vashoma savanhu vese vanga vari covered nemacompany zvavavakabvuta kudhara vakafara uye vanhu vesamburu dzavo dzese havasina mamedical services saka kumba vacho nhamo yeropo yakanyanya ivi kana vatoona mari yekuti munhu azonorapwa kazhinji kacho haarapwi paanodya mari yacho nezvimwe zvenhu zvaakopre bazvo nhamo yekurwara manje anozoenda kuna dokta munhu musoro yevakutorwadza inenge yaita akensa saka kana masymptoms ekurwara kana abuya munhu haasi kurapwa so vakaenda kuhosiro kwacho manje at that point hakuna madokta acho vanenge variko vanenge vatota zvavanongabuda mujika vane zvakawanda zvati kuita plus hakusisina equipment munhu hakuna mishonga because center yacho iyoyo dokta wacho haana zvaari kuwanawo neregular basis saka vanhu vakasaina apo medical aid vanogona kupa madoctors nemaclinics nemahospital centers money to plan to get equipment to get medication everything that they need kuti ukazorwara manje unongosvika vadini vakadratirirwa that's a matter of trying kuti tibatsirane kuzimbabwe diaspora yawanda stereki so that we can take care and reverse the crisis ye kumedical aid
mari inenge ichidiwa inenge yakawanda sei nekuti vamwe vangazochemachema kuti dzimwe dzenguva yakati wandei
tine maplan anokwanda kuita iwo mashanu pane yekutanga $17 a month iyi inobatsirwa chete kune vanhu vanonga vachaenda kumapublic centers like paro renyatwa gomo mutaro hospital mpilo nemamedical centers ebonvie bonvie ina maclinic ayo muharare mberu masvingo mutare rusati kese ikoko saka ndo $17 yepadenga yacho inonzi mukwa light inoshanda kune mapublic hospitals ese andataura kudhara nemaprivate hospitals vanonzi mid level private hospitals imwe yepadenga yacho inonzi mukwa inoshanda pane any of the above medical hospitals maprivate nemapublic yepadenga yacho inonzi ok neinonzi tick inoshandawo kupona zvekumusoro ndeye 114 ne136 a month iyoyo ukarwara you can be airlifted out of Zimbabwe kuenda South Africa kana kumurichard
panyaya yechikafu mataura imi kuti mune webhusaiti netsisadza.com zvinofamba sei
panyaya yechikafu kana uchavatenga nayako chikafu kuno isu tinoshanda neok Zimbabwe iri in about 70 or 75 different stores in the country saka kana tana chikafu chako kuno pasadza.com your parents kwese kwavanenge vari vanotora chikafu kune the near okay from there yorobodzara kuno ivavatika chikafu ukoko kuzimbabwe vanotika kune any okay kana iri mablawayo masvingo bheru karoi kwese kuno okay kuzimbabwe vanomutwatira ukoko iyo kuno chaunoda kuobhadzara chete mari yacho it's quite simple really or they can just give me a call kana email address anisofaza.com phone yangu yero 0951217 9832 tovabatsira kufika mafomu acho